Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police apusa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weCopacabana. Musika uyu wapuswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chekubvisa vose vanotengesa migwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiriwo adzakatarirwa. Kanzuro inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weCopacabana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pavakwe muzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Kuputswa kweCopacabana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya veguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuro yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera migwagwa reNational Vendors Union vasen zvorwadza vanoti vashamiswa kunza kuti musika weCopacabana waputswa. Vati vanotengesa migwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai kuti tinzwe pamiro sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuro nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu, vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi, vanga vachizviita izvi nenzira ine violence mukati, paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo, zvinhu zvaparadzwa mathousands emadollars. Asi chatishamisa kuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvitange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika?
Chokwadi chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratatawana ichi seboka revisit. Handiziviwo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa, but chokwadi chokwadi chaicho ndechekuti tanga tisingazvizivi. Tashamisika nemaitikira zvaita.
Paitika here kurwisana kweine nzira? Ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa.
Hatingati kurwisana, asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitrayawo kuprotekta midziyo yavo. Unoona mukoma wangu, zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika, kuti munhu ouya achiparadza midziyo yomunhu avo ari kutraya kurarama kuruitira mhuri dzake. Saka unombodzama aone paunogona kuti uchengetedze midziyo yako, asi nechisimba changa chishandiswa pazopeserawo mamwe mamembers edu achirasikirwa nemidziyo yavo. Isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai, nokuti panzvimbo panonge pari kunzi tinge tichitengesera panotendewa kuti tinge tichitengesera.
Pane here vamwe vasungwa muchiitiko chaitika ichi?
Pamanzuro ataita izvo zvine tsvakurudzo dzataita, pane mamembers edu anokwana nge matatu atorwa nemapurisa vachiendeswa kusendra. Tichiziva kuti mhosva yavo yavari kuchanjwa nayo ndeipi, tichiri kuita tsvagurudzo sevisei kuti tione kuti chii chavari mhosva chai chai yavari kupomerwa. Tatobatawo malawyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo andonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VISET vaSamuel Wadzai vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo meya veguta reHarare vaHebert Gomba avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuro yavo.
Handina chokwadi nekuti isu hatina kumbogara pasi sekanzuro tichiti matipwanyi vevanhu. Saka handina chokwadi chekuti hazomupfanyiwa anga achibva nei, nekuti tinogona kunga tiri mukati meHarare, but vanogona kutora madhisizhenzi mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrori mapurisa estate.
Kanzuro yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi?
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuro muri kureva kanzuro makanzuro zvaakamboita here miting yekudhiskasa nyaya iyoyo nenyaya yekupfanyira munhu. Isusu sekanzuro hatinambogara tagara pasi tadhiskasa tichakupfanyira nhingi nanhingi nanhu ayo hatinazo.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuro kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko?
Panopuwa stendi kumunhu, stendi yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa aichiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand yoyo anotozviziva kuti pano paari kutengesa pano miriri.
Takamboonawo muna 2015 kanzuri ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina. Nekuti dzimba yemutaura nezvayo haisi paCopacabana panomirirwa nemapasipara. Patori nerodhi iri pakati. Dzimba yemutaura nezvayo iri padivi. Inzvimbo yemunhu yatibatso private property. Iyi yeCopacabana iparengi pekanzuri. Aiwa handipo paita pavhiriyoni. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminal pass. Nekuti nyaya iripo pane kanzuri yedu ndeyekuti tichakushandisa land zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.